Naurirano chinhu chakanaka zvikuru ndozvinofanira kugara zvichiitika munyika. Vanhu vanofanira kuti vaita sarudzo poitwa hurukuro dzekuti vanhu vashande pamwe chete bato riri kutonga nebato rinopisa. Asi nyaya yeikonomi hainei nenhaurirano. Kana vemunangagwa vakawirirana navashamisa, izvozvo zvega hazvisi kuzogadzirisa matambudziko ari muikonomi. Dambudziko riri muikonomi yeZimbabwe huori corruption. Corruption vamunangagwa vanogona kuimisa vega pasina chamisa. Number two, pane yatingati indiscipline, kuita angoita zvaada. Reserve Bank of Zimbabwe isi Reserve Bank of Zanzibar, harisi bhanga renyika rekuti vanhu vanongoenda vachinotora mari kavatira, vachinoshata ndege, vanhu vari kutenga mota dzinoita 210,000 US dollars, vagari vemuno vachinzihurumende haina mari. Saka vakasagadzirisa nyaya yedisipline yekuti haungonotora mari pavatira. Mari haimeri pamuti, inoshandirwa. Chero vamunangagwa vakaita hurumende yemubatanidzwa navachamisa, hapana chiri kuzogadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu muZimbabwe.
Vachiri manzi, maonero enyu?
Ipapo ndoda kuwirana navamagu pane nyaya yecorruption. Asi ndofunga iye zvino zvava pachena kuti vamunangagwa vari kuda kudhila necorruption iyoyo. Commission ye-anti-corruption yavapo, zvinotora nguva kuti zvinhu zvakaita saizvi zvinhu zvehurumende kuti pava nemacommittees akaita semacommissions yavo. Iye zvino tinoonazve pane bhiri rinoda kubuda iri rokunzi ngatione kuti zvinhu zvaunazvo wakambozviwana kupi zvisinga kupi. Saka president vamunangagwa iye zvino vakaita zvinhu zviviri zvinoda kudhila nenyaya yecorruption. Kana pava nomutemo, mutemo uchazovati kozi motikari rako iri wakariwana kupi rinodhura rakadai, iona makore 24 imbotiudzwa kwaunoshanda, mari iyi wakaiwana kupi? Kana iri yezvikwambo ndopauchataura kuti aiwa mari ndakaiwana kuzvikwambo.
Asi vamagohu, iko kutaurirana pakati pevatungamiri vemapato vaviri ava, hakunzewo here chivimbo chiri kudiwawo nenyika kuti vanhu vekunze vange vachipinzawo mari muZimbabwe?
Ndingati dambudziko redu harisi rekuti hatina mainvestors. Dambudziko redu nderekuti mainvestors ari munyika munomu makoronera. Tine more than 800 mamines muZimbabwe iko zvinezvi. Vari kuchera vachibuditsa maminerals edu throughout all the borders dziri muZimbabwe. Nyamapanda, Bate Bridge, Mutare, vari kubuditsa zvinhu maminerals achienda. Hakuna mineral inotengeswa neRTGs. Maminerals anotengeswa neforex. Asi unouya wotarisa the banking sector in Zimbabwe haina mari. Zvoreva kuti kutengesa kwatiri kuita maminerals, there's something wrong. Pane vanhu vari kubhenefita nezvinhu zvinofanira kunge zvichienda kunyika. Saka dambudziko harisi shortage remainvestors ba. Dambudziko nderekuti hurumende yavamunangagwa inofanira kugadzirisa huori vopa mutongo kumakambanis ari kuita mabasa eukoronero akadaro.
Vachirumhanzo,
zvinogona ndo vavariro yanga ina president Mnangagwa kuti onai isusu sevana veZimbabwe ngatiisei musoro pamwe chete ndokuti nyika yedu ibudirire. Asika izvi zvinozikamwa pasi rose nomuno muZimbabwe kuti MEC inotungamirirwa navachamisa vanoti ivo inini ndini ndakahwina, saka mhuka haigoni kuvhiyiwa kunze inini kana ndaita president.